vachitaura muchinoi pamberi pevanhu vanga vachisvika zviuru zvishanu vachamisa vati vacharwisa nyaya yeuori zvakasimba sezvo yadzosera upfumi kumashure. Vachamisa vati vatungamiri vose vehurumende vanofanirwa kutaurira nyika upfumi hwavanahwo sedanho rekutanga kupedza uori.
Patiri kupinda first 90 days pane zvatiri kunoshandura muhurumende imomo. Chokutanga chatiri kushandura ndechekuti taakunochinja culture yokuti vari muhurumende ndo vanofanira kunge vane mari kudarika vasiri muhurumende, kureva kuti nyaya dzecorruption ndo nyaya number one yatichadhila nayo. Asi kuti tidhile nenyaya yecorruption tichati kuna vamunangagwa kutanga pamuri, dikireyai mari kuti pane yamakawana makaiona kupi.
Vachamisa vati chimwe chinhu chavachashandura kana vakavhoterwa kuti matunhu ave nesimba kwete kuti vatongwe kubva kuguta guru reHarare sezviri kuitika pari zvino.
The first 90 days dzatiri kupinda tiri kugadzirisa nyaya yedevolution. Masimba ngaadzokere kumaprovince, masimba ngaadzokere kumadistricts, masimba ngaadzokere kumawards. Hatichadi kuti hurumende inge ichingova kuHarare, toda kudecentralize hurumende inde kumaprovinsi ese.
Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wePeople's Democratic Party PDP vatendai Biti vati sarudzo dzegore rino ndedzekushandura zvinhu zvakawanda zvinosanganisira upfumi hwenyika. Vabiti vati hurumende yeMDC Alliance ichaumba upfumi hwenyika kusvika pamadhora mabhiriyoni zana mukati memakore manomwe, izvo zvichaunza mabasa akawanda munyika.
Tine capacity seMDC Alliance yekukudza upfumi hwedu kuti hucreate mabasa. So we have said mugwaro redu, mumanifesto yedu yatiri kulauncha mwedziri kutera, kuti we intend to build a $100 billion economy in under 7 years. Zvoreva kuti we can create mabasa anopfuura 600,000-700,000 a year. Tinokwanisa kuzviita izvo.
Vachamisa vati havasi kuzopinda musarudzo vasingazive kuti ndiani achagadzira mapepa ekuvhotera uye kuti mapepa mangani anenge agadzirwa. Vachamisa vati ivo nevamwe vavo havasi kuzobvuma kuti mapepa ekuvhotera agadzirwe nemakambani ekunyika yeIsrael kana kuChina. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chiguriwa.